Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 1/2022 makateerera kuStudio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti yezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kunti Mhlanga akaita mbiri nenyaya dzemitambo uye akavamba Amakosi Theatre Production ashaya mangwanani anhasi kuBulawayo. Makurukota ehurumende osangana nevashandi vehurumende kuedza kuzeya nyaya dzemari yemihoro. Nyika yosvika makore mana kubva zvakaurayiwa vanhu nemauto muHarare mushure mesarudzo, asi hurumende inonzi haina zvayaita kuzadzikisa zvayakavimbisa kuripa vane hama dzakaurayiwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kondi Mhlanga akaita mbiri nenyaya dzemitambo uye akavamba Amakosi Theatre Production ashaya mangwanani anhasi muBulawayo. Angave nemakore makumi mashanu nemapfumbamwe ekuberekwa. Mumashoko kuvatori venhau, mukuru weNational Arts Council vaNicholas Moyo vati Kondi akapinda muchipatara mazuva gumi adarika, asi akatanga kurwarisa mazuva matatu apfuura. Kondi aizivikanwa nenyaya dzekunyora mitambo, kuita zvemafirimu uye kutungamira nyaya dzemitambo. National Arts Council inotiwo Kondi akanyatsotanga kupinda mune zvemitambo muna 1982 paakaomba Amakosi yakatanga ichidzidzisa vechidiki zvekarati isati yatanga kuita zvemitambo. Muna 2008 akabudirira kuhwina makwikwi eFreedom to Create akakunda vamwe kubva kunyika makumi masere nenhanhatu pasi rose. Akawana mubayiro wemari inosvika zana rezviuru nemakumi maviri nemashanu remadhora, kana kuti $125,000. Kondi akasungwa kakawanda nenyaya yekuonekwa semunhu aishoropodza hurumende. Mukuziya nezverufu urwu, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanduri uye muimbi Chirikure Chirikure.
Hongu iita matambirawo mangwanani anhasi uno nguva dzekuno kuZimbabwe. Masoko abudiswa neNational Arts Council of Zimbabwe vachitaura vakamiririra sekta yese yearts pamwe chete nemhuri yekwaMhlanga. Tinehurombo tarasikirwa nomumwe wedu zvinorwadza chaizvo.
Tingatsvagiwo veruzhinji vangangobvunzane vamwe vechidiki vasati vaziva vaMhlanga vakaita mbiri sei muindastri yemaarts muZimbabwe.
VaMhlanga vainyora maplay, vachiprodusa maplay, vachiekta zvakare kubvira kare kuma80s. Ndakazotanga kushandawo navo ma85-86 pandaishanda kumabhuku tichibudisa mamwe maplay avo kucollege press kwandaiva editor. Uye ndaiitawo zvemadrama saka taisangana mumabasa edu imomo. Asi vakazoenderera mberi nokuvaka Amakosi Theatre iyo yakambotanga iri club yezvekarati nini vati vazotsinza vakukonsentrata panyaya dzezvemitambo theatre.
Tinoverenga zita ravaMhlanga muzvinyorwa zvakawanda nemumapepa akasiyana-siyana mukugadziriswa kwenyaya dzezvearts muZimbabwe. Izvi zviviri zvitatu zvamunga anongedzerewo kune veruzhinji ndezvipi?
Vanga vachishanda kuvhura, vakatopiwa license ngegorapera iro rimwe iri yekuvhura kiona TV yaifana kuva inofana kuva ichi broadcaster iri kumatebelering vanga vari pakati takatozara kutoona namwedzi yapfuura iyi vauya kuHarare vachiedza kuti vaiwane content kubva kune vanhu vakawanda saka taiita misangano tichipanana mazano.
Ndingangopedzisirawo nekubvunzawo kuti vende ravasiya munoona richikurumbidza ravharika here?
Zvichatora makore vende zvikurukuru kana riri vende rakakura seirori rinonetsa kuti riye rinovharika asi chatinongotenda ndechekuti vakasiya vadzvara mhodzi dzakawanda mune vechidiki nevamwe vemumazera edu vavaishanda navo zvinova zvichabatsira kuti zvido zvavo zvirambe zvichienderera mberi.
Nyanduri uye muimbi Chirikure Chirikure achitaura ari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Ivans abatawo munyori wemabhuku uye anoita zvemitambo Aaron Chundura Moyo.
Murume uyu anga asiri murume wekutamba naye. Pachake akanga ari murume kana kuti anga ari murume akazvipira mukuita basa racho iroriri. Zvokuti iko Zimbabwe yarasikirwa zvakanyanyisa kwazvo.
Zvimwe zvamunotondera pamusoro pavamuhlanga muchidimbu ndezvipi vamoyo?
Aiti uku anotamba mutambo zviya zvokuti zvatinoti isu kuyekita. Anonyora ndinoyeuka kuti kunze kwezvaanozivikanwa navanhu nezvake zvakawanda zvaaiita akatombotungamira bato revanyori vemabhuku sezvo iye bhuku rake akambobudisa bhuku rake remitambo. Murume uyu ndikanyatsocherechedza mabasa aaiita akakwanisa kuti aite kuti kana nesu ndikangoti ndingataure ndakazvimiririra. Ine akandibatsira mukundidzora pfungwa kudurikidza nokuona mabasa ake.
Mataura mashoko makuru vamoyo. Vanavo vemuzera wakakura vachikuonai muzvivhitivhiti muchaekitawo madrama neruzhinji rweZimbabwe movasirawo mashoko ekuti kudii nekushaya kwavamuhlanga.
Kana akakwanisa kuti aite zvinhu zvinoitwa kuti asandure mavhungira angu mukuita mitambo yangu nokutsarudza kwandingaita vanoitamba, ko vamwewo vakanga vari kuyaruka kana kuti vachiri kuyauruka vakakwanisa kubatwa nemaitiro avo mubasa iri vakaita sei? Zvisinei, gamba iri ngarifambaro zvakanaka. Mushando waro takaona ndima rakasakura rikazunza sora raenda zvaro gamba. Zvisinei, nokuti koraenda mabasa aro haana kuenda, tinosara nawo. Vakawanda vakayambutsa kudivi rekuurawayo kwese uku nekumwe kwakadaro vachasara vachifambisira basa iri mberi. Nyanduri hashaiki nokuti mabasa anyanduri anosara achingovapo. Ingazva kana vechirungu vakaita vana Charles Dickens tongovaverenga nana Shakespeare pava nezvipo pamakore namakore vashaika. Tina vamutukudzi, tina vamwe vakadaro vakaenda, nziyo dzavo tiri kungoteerera. Saka ndinongoti gamba rambokotsira zvaro, asiwo zviroto zvaro zvasara zviri matiri nemuvanhu womuZimbabwe.
Avo vangu vari munyori wemabhuku anoitawo zvemitambo Aaron Chundura Moyo achitaura naIvan Zininga weStudio 7 ari parunare muHarare. Nasi kwasvika makore mana kubva hurumende kubva zvakapfurwa vanhu nemauto muguta reHarare mushure mekupera kwesarudzo. Vanhu ava vamwe vacho vairatidzira kusafara kwavo nekunonoka kuverengwa kwemavhoti, asi vamwe vanhu vakapfurwa vanongonzi vaizvifambira zvavo. Hurumende yakabva yaumba komisheni yaitungamirwa nevaive mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaHalema Mohlande kuti iongorore nyaya iyi mushure mekusvoropodzwa nemasangano akazvimirira oga munyika nekunze uye nehurumende dzakaita seAmerica nedzimwe nyika dziri mugungano reEuropean Union. Asi kusvika pari zvino vakawanda vari kuchema chema vachiti hurumende haina zvayaita kuzadzikisa zvayakavimbisa kuti ichaita pakapera hongororo yakaitwa navamohlante. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie.
Tinotenda nhasi tinoona kuti pakwana makore akati wandei after 1 August patikaona masoja achiuraya vanhu mumastreets eHarare. Izvi zvakazoitsa kuti pazoita iyo yamataura inonzi Mohlante Commission yakapawo marecommendation ekuti paitwe inonzi national healing and reconciliation, vachitarisawo kuti mavictims akapfurwa panguva iyi vave vachiwana pachirungikadzi compensation, and also pachizoitwa mainvestigations, pachizozikanwa pachizoonewa kuti paitwa justice yekuti vakapfuura vacho vave vachibatwa vane vari responsible pachirungu.
Muri kuona sei mabatirwo enyaya yacho nehurumende kusvika pari zvino?
Izvi zvinhu zvokuti hatisati tazviona zvichiitika, hatinambovhera tambonzwa anything chichibva kuhurumende chinotaridza kuti pane any investigations, kana kuti pane masoja, kana kuti vanhu vakambozoitwa investigate kana kuti kuprosecutwa mumatare edzimhosva. Zvinhu zviri kuonekwa zvichirwadzisa atikati mavictims, and zvinhu zvokuti isu semagweta anomira kodzero dzevanhu zvatinoti pachirungu hurumende iri kuramba ichipara mhosva yekusapa justice kune mavictims acho akapfurwa, because tinoona kuti vakawanda vacho vakabuda vachivapfurwa vanga vachingoriwo vanhu zvavo vaingozvifambirawo mumastreets eHarare. And tinoona pamufananidzo inobuda papa nevakadzi, papa nevarume vakapfurwa, and vamwe vacho vakatozofira kuzvipatara muHarare.
Zvii zvamaitarisira kuti hurumende iita apa?
Dai hurumende yaikoshesa kodzero dzevanhu, dai yakaita investigate zvakaitika musi wacho kuti vanhu vakambopfurwa sei, and panhu mavictims akapuwawo mukana wekuti vavo vachipindawo pakana matare edzimhosva vachipawo maonero avo nezvinhu zvakaitika musi uyu, but zvinhu zvokuti hatisati tazoona zvichiitika. Tinoona futi zvekare kuti hurumende hainambovhera zvekare yambodzokera kune ivo vakapfurwa vacho kana hama dzevanhu vakapfurwa vacho kuti vavape yatingati compensation yezvinhu kupfurwa kwavakaitwa. Zvinova zvinonzi pachirungu kuwedzera yatinganzi impunity. Zvinhu zvokuti nanhasi uno zvinhu zvinorwadza kuti vanhu vanogara munyika ine hurumende inenge ichiti inokoshesa mutemo kana kuti inokoshesa constitution, ivo vasingakwanisi kuwana yatingati justice mumatare edu edzimhosva kana kuti justice kubva kuhurumende yacho inenge ichinzi yakachikora. Saka zvinhu zvokuti nhasi uno patichirangarira 1 August zvinhu zvinorwadza kufunga kana zvinhu zvinorwadza kuti tizive kuti hurumende hapana chati yaita pamakore ese aya apfuura kubva paitike zvinhu izvi.
Nyika yatarisana nedzimwe sarudzo gore rinouya, zvine matambudziko akaita sei zvekusagadzirisa dambudziko iri ra2018?
Tichitarisira zvekare kuti gore rinouya tiri kupinda zvekare mumaelections, zvinhu zvokuti zvinhu zvinorwadza kana zvinhu zvinotyisa kuti hurumende yacho inogona kungozvipama zvekare, and pachizoshayikwa even yatingati justice inozoitwa after that. Saka tinokurudzira kuti hurumende iite serious pakukoshesa kodzero dzevanhu, iite serious pakuona zvekare kuti marecommendations akaiswa necommission yavamohlande aonekwa achiitwa, kunyanyanyanya nyaya yekucompensate mavictims of this illegal act yakaitwa nemasoja musi wa 1 August 2019. Neizvozvo ndoti hapana zvimwe zvingave zvichida kutaura kunziwa kuti hurumende ikoshese yatingati bumburiro remutemo nekodzero dzevanhu muZimbabwe.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vachitaura vari parunare kuTexas muno muAmerica. gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube uye gurukota rinoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima nhasi vaita nhaurirano nevashandi vehurumende. Musangano uyu uri kuuya apo vashandi vari kuchema-chema kuti mari yemunyika yavari kutambiriswa haina chaichatenga nekuda kwekukwira zvakanyanya kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation. Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZIMSTAT yakazivisa kuti inflation mwedzi wapera yainge yasvika pazvikamu mazana maviri nemakumi mashanu nematanhatu nezviga zvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 256.9%. Vashandi vakawedzerwa mari zvakapetwa kaviri mukupera kwemwedzi wapera, asi vari kuchema-chema kuti nekuda kwekushaya simba kwedhora remunyika mari iyi haina zvakawanda zvairi kutenga. Vashandi vanotiwo zviri nani kuti vapiwe mari yemadhora ekuAmerica. Vane ruzivo nezvemusangano uchangobva mukupera uyu vanotiwo hurumende nevashandi vatenderana kuti vashandi vawedzerwe mari mukutanga kwagunyana, asi gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vatsika madziro panyaya yekuti vashandi vapihwe mari nemadhora ekuAmerica vachiti pari zvino muhomwe mavo hamuna mari iyi. Zimbabwe nhasi yacherechedza zuva revanochengetedza mhuka reWorld Rangers Day, iro rakacherechedzwa pasi rose nezuro bazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka reZimbabwe National Parks and Wildlife richiti riri kushushikana zvikuru nekuurayiwa kwevashandi varo nevanovhima mhuka zviri kunze kwemitemo. Frank Chikore anotipa nyaya inotevera.
Vashitaura pachitiko ichi, icho chaitirwa pamuzendo webazi ravo muHarare nhasi, mukuru weZimbabwe National Parks and Wildlife vaFulton Mangwanya vati bazi ravo riri kushushikana zvikuru nekukuvadzwa pamwe nekuurayiwa kwevashandi vebazi ravo vanochengeta mhuka nevanovhima zviri kunze kwemutemo. Mashoko avaMangwanya atsigirwa nemutauri webazi ravo vatinashe Farao.
Vanoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka nemasango vane zvakawanda zvavanosangana nazvo musango, zvinosanganisira mhuka dzinovakuvadza, dzimwe dzinovauraya. Vanoda kuvhima mhuka zvisiri pamutemo, vamwe vanenge vachishandisa futi kunoruma mosquito, zvirwere zvakawanda kwavanenge vari. Saka izuva rakakosha, kune vakafa vakawanda, vamwe vanorayiwa nemapocha. Saka izuva rakatikoshera, izuva ratinoremekedza. Pari zvino muri kuona nyika iri kusangana nemhuka dzinenge dzichipinda muvanhu dzichiuraya vanhu dzichikuvadza vanhu. Inyaya inoita kuti vanhu ava ndivo vanokwanisa kunodzidzisa vanhu kuti mhuka dzinofamba sei, toita sei kuti tisatasiwa neupenyu. Saka inyaya yakatikoshera, inoita kuti zuva ranhasi rikoshe.
Akave mudzimai wekutanga muZimbabwe kushanda basa rekuchengetedza mhuka munyika, amai Abigail Tomu, vaudza Studio 7 kuti vari kufara zvikuru kuti veruzhinji munzvimbo dzinowanikwa mhuka dzesango vave kuziva kuti mhuka dzifanire kuurayiwa zvisina mwero. Amai Tomu, avo vave mukuru anoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka kana kuti Wildlife Conservation Manager, vatiwo rimwe dambudziko ravanosangana naro nderekuti vanogona kugara nemitumbi yevanovhima mhuka zvisiri pamutemo kusvika dzimwe nguva mitumbi iyi yave kuipa, pamusana pekuti vanononoka kuwana rubatsiro vari mumasango anogara mhuka.
Problem iyoyo ndeyekuti yatinosangana nayo ndeyekuti mapocha akatanga kukuona vanoshuta. Kana isusu patinotanga kuona mukocha tikangoona kuti this person is armed, tinotoridza, because ukasamuridzira munhu iyeye, munhu iyeye anokuridzira unogona kufa. Then dambudziko rimwe riripo ndiyo rekuti unogona kurova mukocha womuuraya. At times munonouraya mukocha panzvimbo iri very remote, yokuti munotumira radio a message yokuti taita contact, tauraya mukocha panapa. Kuti vanouya kuzokurescue ipaya kuzotora bhodhi yomukocha iya kuti vazouya, at times it takes time, zvinotora mazuva. And munozopedzisira makuona kuti munhu anogona kuzokanganisika makangogara naye. Is very traumatic. In the same way, even vamwe vedu munogona kufamba because ndenge musingazivi kuti munosangana nei. Unogona kusangana nemapuchas, mumwe wenyu anogona kukuvadza nemapucha kana kufa, anogona kurayiwa nemapucha. In the same way, mota dzakuwana rubatsiro nemukurumidza.
Vamwe vanochengetedza mhuka ava vanombourayiwawo mukuita basa ravo. Mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko musangano rinobatsira mukuchengetedzwa kwemhuka reInternational Fund for Animal Welfare Valakmo Safuli vaudza Studio 7 kuti sangano ravo riri kushanda zvakasimba nebazi reZimbabwe National Parks and Wildlife mukuchengetedza mhuka pamwe neupenyu hwevashandi vanoita basa rekuchengetedza mhuka idzi.
Pari zvino takwanisa kunge tichishanda navo kutraina maranger vashandi vavo vane basa rekuchengetedza zvowanikwa zvesango izvozvo, uye zvakare tine basa rekuvandudza nzvimbo inowanika mhuka yeHwange National Park. Pari zvino takwanisa kunge tichigadzira mugwagwa kuHwange National Park, uyezve kuvakwa kwedzimba dzichazenge dzichigara atinoti marangers pachirungu, pangazve nekugadzira mahofisi matsva ari kunzvimbo inonzi makona inova nzvimbo iri mukati meHwange National Park.
Vanochengetedza mhuka munyika vanogara vachichema-chema kuti havana zvikwanisiro zvekuchengetedza mhuka idzo dziri kunziwo dzawandisa mumasango kunyanya nzou. Zimbabwe yave nemakore anodarika 14 kubva zvayatenderwa kutengesa nyanga dzenzou nesangano reUnited Nations Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, kana kuti CITES. Zimbabwe iri mubishiwo rekutamisa dzimwe mhuka dzesango dzinodarika zviuru zviviri nemazana matanhatu nemakumi mana, kana kuti 2640, kubva kusave conservancy kuenda kutsapi, chizarira nematusadonha. Nzvimbo yadziri kubva haina chikafu nemvura zvakakwana. Dzimwe dzemhuka idzi dzinosanganisira shumba, nzou, makava pamwe nenyati. Zimparks inotiwo vanhu 40 vaurayiwa nemhuka dzemusango mwedzi mitanhatu yegore rino chete. Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa, avo vanga vari muenzano remekedzwa vatenda veZimbabwe National Parks and Wildlife nebasa guru ravari kuita rekuchengetedza mhuka, vachiti vekunze pamwe neveruzhinji munyika vanowana mukana wokuziva mhuka dziri munyika kana dzikachengetedzwa. Zuva reWorld Rangers Day rinocherechedzwa makore ese pasi rose musi wa31 Chikunguru. Dingindira regore rino ranga richiti Rangers are no strangers to diversity. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaimbova mutungamiri wehurumende yeSenegal amai Aminata Ture vanoti bato remutungamiri wenyika vaMacky Sall ndiro rakawana zvigaro zvakawanda musarudzo dzichangobva mukuitwa. Bato ravasau rakaona zvigaro 36 pane zvigaro 56 46 zvaikwikwidzwa. Asi vamwe vemapato anopikisa vari kuramba kutambira zvakabuda musarudzo idzi. Tichipeta zvaitika kune dzimwe nyika, kutakurwa kwechibage kubva mudunhu reOdessa muUkraine kwatanga nhasi zvichiitwa nengarava yanga iine mureza wekuSierra Leone. Izvi zvinotevera chibvumirano pakati peRussia neUkraine chakakokerwa neUnited Nations neTurkey. Muchirongwa chatinotarisa nyaya dzezveutano, imwe nyanzvi munyaya dzezveutano inoshanda pachipatara cheWilkins Hospital muHarare, Dr. Albert Christopher Mpambo, vanoti uwandu hwevanhu vari kubatwa nezvirwere zvepabonde kana kuti njovera wadzikira. Ropafadzo Mapimidze anoti panyaya inotevera.
Dr. Mpambo vanoti uwandu hwevanhu hwakatozodzika zvene chikonzero chedenda reCOVID-19 chakavharisa nyika kwemakore maviri sezvo mari zhinji dzaiva dzave kushandiswa kurwisa kupararira kwedenda iri.
Nyaya yekuti 2020 na 2021 ndopatakatangawo kuwana dambudziko reCOVID, saka zvinogona kunge zvakaita contribute kuti manumbers vanhu vanga vachiripota kumakliniki adzike, kana kutiwo washandi vanga kuisa masimba akati wandei kune zveCovid.
Kunze kwedzidziso inonzi iri kupiwa vanhu, Dr. Mupambo vanoti denda reCovid-19 rakabatsira sezvo vanhu vainge vogara mudzimba zvakanyanya.
Ku Southern District kune nzvimbo inonzi Hopley. Tirikuona kune ma case akati wandei arikuuya nezvirwere zvepabonde uyezve nekumbare. Tine nzvimbo inonzi Heathcliff neHeathcliff Extension. Kuri kuwanikwawozve varwere vakati wandei vari kuuya nezvirwere zvepabonde. Kune nzvimbo inonzi Kuwadzana neKuwadzana Extension. Ndiko zvakare tiri kuonawo manhamba akati wandei vanhu vari kuuya nezvirwere zvepabonde.
Dr. Mupambo vanoti nzvimbo dzinogara veruzhinji dzinosanganisira Mbare, Hopley, Heathcliff, Heathcliff Extension neKuwadzana ndidzo dzinosangana nedambudziko iri kunyanya. Dr. Mupomba vanoti vanhu zviuru makumi mashanu nemazana mashanu ane vatatu 13,503 muHarare vakarapwa njovera mugore ra 2021, asi mugore ra 2019 kwakarapwa vanhu zviuru makumi mana nemazana gumi nematatu kana kuti 14,013. Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveutano ine kiriniki mumusha wembare isina kudomwa nezita yaudza Studio 7 kuti hapana mutsauko wairi kuona sezvo vakawanda vari kuuya kuzorapwa.
Ashandira mumusha wembane sachiremba kwemakore mashanu uye matenda ndinonyanya kuona pavarapwi injovera nemanyoka anokonzerwa nemvura isina kuchena. Chinonetsa ndechekuti varume vazhinji havauye kuzorapwa nevakadzi vavo, saka zvirwere zvepabonde zvinoramba zvichitapuriranwa.
Bishop Cuthbert Nyaruvenda vesangano rinonzi Tsvene revapostori uye vari zvakare mukuru wesangano reZimbabwe National Practitioners Association vanoti vari kusangana nevarapwi vanodarika gumi pazuva vari kutsvaga rubatsiro rwekurapwa zvirwere zvepabonde.
Vanhu vakawanda vane maSTI vakawandisa vari kuuya kun'anga vachitsvaga rubatsiro. Vazhinji havachatoenda kuchipatara chikonzero, mari dzekun'anga dzakati chipei. Vamwe vacho ndo vari kunyara, saka vakauya kwatini mishonga tinayo. Vamwe tinozovakurudzira kuti aiwa takurapa izvedu, asi endai munobayiwa kuchipatara. Uye zvakare kana ane patina, ane mudzimai kana kuti ari mudzimai, murume wake anofanira kunge achirapwa futi zvakare. Zvirwere izvo zvakatonyanyisa kwatiri, zviri kuuya kwatiri.
Imwe nyanzvi yezveutano Dr. Josepha Chiripanyanga vanoti vari kuonawo vana vakawanda vachiuya kuzorapwa zvirwere zvepabonde. Vanokurudzira vanhu kuti vanenge vabatwa nechirwere ichi kuti vaende kumakirinika.
Munhu akangaona any of my symptoms anotevera, ukaona uchibuda discharge yakaita kunge hurwa kana yakaita kunge mukaka, uri murume zvinoreva kuti panenge paine STI. Kana uri mukadzi, ukaonawo pa discharge yakuchinja kala kubva kuwhite kana colorless yakuita makala akasiyana siyana, yellow, cream, brown, zvotaridza kuti panenge pane STI inenge ichiitika. Sanokudaro tinokurudzira kuti munhu akurumidze kutsvaga rubatsiro, akwanise kubatsirwa, awane kupiwa mushonga nokurapwa kuti zvipere. Ukaona uchibuda tumapundu tusinganzwisisike kunhengo yako kana kuti maronda tusinganzwisisike, tsvaga rubatsiro. Ndo mamwe emasymptoms, zvimwe zviratidziro zvemaSTI. Saka tinokurudzira kuti ukangaona any of masymptoms andataura iwaya, kurumbidza kutsvaga rubatsiro ubatsirikane.
Nyanzvi munyaya dzezvekurera mhuri vaDennis Mulambo, avo vanoshanda kuSpillhouse Clinic iri kuZimbabwe National Family Planning Council ZNFPC kuHarare Central Hospital, vanoti varume vazhinji havadi kuya kuzorapwa, nokudaro madzimai ndiwo mazhinji anouya kuzowana rubatsiro. Vakurudzira madzimai kuti vauye nevarume vavo kuzorapwa vari pamwe chete, asi vanoti nyaya iyi iri kutonetsa, nokudaro zvirwere izvi zviri kuramba zvichipararira sezvo zvichida kuti vanhu varapwe. Sangano reCenters for Disease Control CDC rinoti matenda enjovera akanonekerwa kurapa anogona kukonzera vakadzi kuti vashaye mbereko, vamwe vachigona kuguma vave kupenga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapimi.
Aiwa, tinotenda Ropafadzo. Vateereri, musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. nhasi tiri kutarisa nyaya yezvakabuda mukuverengwa kwevanhu kana kuti National Census. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiya mina Praxidis Jeremiah munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Hola mukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 1 ngabakwazi 2022 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
Bakithi silahlekelwe silahlekelwe kakhulu ilanga elibi ilanga lalamhlanje ukuthi silahlekelwe ngukhulu abanye bebembiza bethi ngukhulu abanye bethi balume ukhonto umhlanga umzima kuyasinda and silahlekelwe mina ngikachana kangaka bengifisa ukuthi ngabe ngiseduze qalale ngokuthula ufoka mdlala continue loving.
Ubunobo omkhulu wezingolo zesindebele obe ngumqeqeshi wezemidlalo yokulingisa lamasiko uKhonti Mhlanga akasekho.
Lokhu kubangilwa ukuthi amagetsi lamhlanje acitshiwe ukuthi sivumele abantu beZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company besebenze on the line besenza i-maintenance work. Lo msebenzi we-maintenance yamagetsi uzasikontinue until 6 ebusuku.
Izakamizi zemalokishi namanenga kobulawayo zivuke ezingela amanzi namhlanje kungenxa yokuvalwa kwawo ngabe kansili yaleli dolobho. Isilinganiso sokungamachumathu bamunemunye ekhuleni 90% sabantu abale viral hepatitis babikwa bephila nalo mkhuhlane bengazi lokuba kwazi ukubana balawo. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulumsakazo. Umlobi omkhulu wezingwalo zesindebele obe ngumqeqeshi wezemidlalo yokulingisa eyamadrama lamasiko uKhonti Mhlanga akasekho. UKhonti obe ngumqondisi weyamakhosi Theatre Productions ubhubhe namhlanje ekuseni esibhedlela esizimeleyo sakobulawayo lapho abelaliswe khona ngumkhuhlane ongaqanjwanga. Kubika indatha lezindaba yeStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Malehleleke izigodlo zezigaba zonke zeMandebeleni esakubulawa leZimbabwe yonke jikelele lapho kuzokala ukuthi uContinue Loving Mhlanga owazalwa ukuthi umalume Khonti akasekho. Lokhu kubikwe luhlangothi lwezemidlalo lamasiko iNational Arts Council of Zimbabwe. Umqondisi lohlangothi umnumzana Nicholas Moyo ubika ngalimva
uKhonto kwamalanga angu-10 adlulileyo ubegula azama amadokotela bekungani ube ngcono njengani uya recover amalanga ngu-3 usukela ngomgqibelo nje kwangani kuyambamba kanjalo kulusizi lamhlanje ukuthi uKhonde ekuseni wadlula. Sizwa siloku kwesaba kakhulu ngoba industry yethu yama arts isilahlekelwe. Isikhala sikhulu kakhulu.
Umoyo uyaphambile landisa imbali kamuyi.
UKhonti uqalise ngo-1982 into zama-arts. Wa-transforma yatshintsha yaba yamakhosi e-professional ngo-1988. Enamhlanje umuntu okade sengene ekuphakamiseni ezama-arts ngama-radio lama-TV sizwa sisindwa amadolo anzima ngoba axeka.
Umculi olodumo uBusi Ncube owecula leqembu leyilanga uthi wasebenza nomuyi beqala kuvula eMakhosi Theatre Center.
Mina ngimaze sesakhula ngisesekobulawayo iMakhosi Theatre sivule ndawonye ngahlanyela isihlahla somnyi esasimelele ama-musicians wonke eZimbabwe. Ngacina ngitshaya futhi khonapho ama-shows amaningi. Ubungisekela Khonti la namhlanje ubulokhe ungisekela. Siyabonga ngomsebenzi owenzileyo. Lala ngokuthula qhawe lethu.
Imbongi enkulu Albert Nyathi uhlulukelwe okwamagama.
Bakithi silahlekelwe kakhulu ilanga elibi ilanga lalamhlanje ukuthi silahlekelwe ngukhulu abanye bebembiza bethi ngukhulu abanye bethi balume ukhonto umhlanga umzima kuyasinda and silahlekelwe mina ngikatshana kangaka bengifisa ukuthi ngabe ngiseduze alale ngokuthula umfo kaMdladla continue loving
ukhonto ubedume kakhulu ngokuloba imidlalo kamabonakude omunye umlobo omkhulu wezingwalo umnumzana Dumisani Gumbo ubesazana kakhulu lo muyi
iart sizazwa ngayo thina saqalisa phose ngasikhathi sinye 1982 sihlangana United College of Education silabo Mbongeni Ngema labo Phesi Mthwa sisenza i-theatre techniques and ama skills so swa developer sasindawonye yena wasesiba le concentration ngabe political theatre yiyo vele ayipushe okwesikhathi eside ezinjwa njalo uvalo lakathesa amadola axeka
umculi osakhulayo uNkwali uthi wafunda okuningi kumhlanga
ubaba ukhonto womuntu nje okade efundisa ezama arts ngisakhula mina ma artist amaningi baziyo bakhulela emakhosi babe bekhuluma nje ukuthi ube umuntu olesandla sihle uma arts so hayi ngithi kalale ngokuthula siyayibonga imisebenzi yakhe yonke
iStudio 7 ayinelisanga ukukhuluma lemuli kamhlanga ngoba bathi badabuke kakhulu ngokufa kwakhe bathi konke ngomuyi sibuze iNational Arts Council of Zimbabwe akwaziwa ukuthi umuyi uzabekwa nini njalo ngaphi ngimele iStudio 7 kobulawayo igama lami ngezwa Jesus Banda.
Izakhamizi zemalokishi namaninga kobulawayo sivukele ezingelamanzi namhlanje kungenxa yokuvalwa kwawo ngabe ikhansela yaleli dolobho. Isikhulumeli sikamunicipala waleli dolobho unkosikazi Nesisampo futhi bethule umbiko ekuseni wokwazisa ngalolu hlupho. Unkosikazi Mpofu utshele Studio 7 ukubana bayaxolisa uzakhamizi ezehlelwe yilolu dubo lokuswela amanzi namhlanje njalo ichasisa ngezizathu ezibangele lokhu.
Sithanda ukwazisa izakhamizi labalaleli ukuthi namhlanje ngomvulo 1st August idolobho selimile ukugezisa amanzi lokupompa amanzi encema waterworks lase Fennel Booster Station pump station esesigodini.
Lokhu kungabe kubangelwe yini sibisibili?
Lokhu kubangelwa ukuthi amagetsi namhlanje acitshiwe ukuthi sivumele abantu beZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company besebenze on the line besenza i-maintenance work. Lo msebenzi we-maintenance yamagetsi uza continue until 6 ebusuku and uaffecta i-treatment le-pumping.
Yiziphi indawo ezingabe zehlelwe yilolu dubo lokuswela amanzi kusukisela namhlanje?
Indawo eziningi ezikubulawayo ezisupplya i-reservoir lezi ithuli i-6J i-rifle range le-criterion asoze benelise ukuthola amanzi ngoba sesivalile kungala ku-treater lokupompa kwamanzi. Esiza kwenza once sebeqedile umsebenzi abamagetsi singaresume i-pumping njalo ama-reservoirs engakhwela sizathi sesivula amanzi to these residential areas asiva kwama-reservoir engiwakhulumileyo. Sithanda ukuxolisa izakhamizi zakobulawayo ukuthi amanzi ngani kade engakabi stable because of various reasons but siyazama ukuthi sikhweze ama-reservoir levels.
Kuyini okunye elikwenzayo ukuba lincede lezi zakhamizi ezingela amanzi ikakhulu ezikolo lendaweni ezixakathekileyo?
Lama browsers amalutshwana esiwahambisayo kuma-critical places enjengezikolo lamaklinika lapho ahambethela khona. Siphinde njalo sibe lama-water kiosk lapho esizama ukuthi make sure ukuthi amanzi akhona and make sure ukuthi ama-boreholes lawa akhona ancedisayo lawa asebenza.
Unkosikazi Nesisampofu isikhulumeli sikamunicipala wakobulawayo lapho limuzwe ikhuluma ecingweni leStudio 7 ekulelo dolobho. Ibhanga elikhulu lesizwe eleReserve Bank of Zimbabwe RBZ lithi selithengise imali yelitshe legolide edlula inkulungwane lengxenye 1500 njalo liza kwethula enye njalo ezinkulungwane ezimbili 2000 kuyona le iviki. Embikweni eliwethule lamhlanje ibhanga leli lithi ikomiti ye-monetary policy izaqhubeka icubungula ukubana ingaluqhuba njani uhlelo lwemali le ukuze luphathise ukuthuthukisa umnotho welizwe. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Masimba kuJera ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe.
Singathi njalo sibiluthi abantu bayamukela imali kodwa asikhumbuleni ukuthi ama-gold coins ayathengiswa ethengiselwa abantu abalemali enenga ngoba baye bethenga nge 806,000 RTGS. So kutsho ukuthi indawo yama-gold coins engxenye ababethenga imali ama-US dollars ku-black market yiwo asebethenga ama-gold coins lawo. Kukhanya njengani singathi liyaphumelela kodwa i-2000 gold coins somaningi kakhulu njalo balethembele ukuthi labo abazuza izimali ezidenge bayebekhansi ukuthi bazihlingele ama-gold coins angikhona hathi ukuthenga ama-US dollars ku-black market. So engxenye bengalelisa amanye angu-2000 ama-coins azathengwa kodwa nxa kuyokuthi bafuna ukuthi abantu bakhaza lawo bathenge abantu abalezimali ezilutshwana kumele lungise ama-gold coins angaduliwe.
Kahle kahle singathi ngubani vele abathenga imali leyo?
Ngabantu abasebizweni ikakhulu labo abazuza ama-contract amakhulu lawana abazuza ama-Zimbabwean dollars. Uzabona ukuthi uhulumende ulama-programs abaningi awe-construction njalo babhadala 50% ngama-Zim dollars. So ama-companies anjengalawo azuza ama-contract amakhulu yibo ababe le mali eningi eyama-Zim dollars ababengayisebenzisi kodwa njengani yiyo i-target market yangikhona.
Singathi iyasiza yini imali le yama-gold coins ekulungiseni umnotho welizwe?
Ebekubona kwenzakala ukuthi imali yalapha eZimbabwe isehla in value ngenxa yokuthi abantu bebethenga ama-US dollars. Kathesi ukuthi ama-RTGS asatholakali lapha black market amaningi. So kutsho ukuthi idola laseZimbabwe liza appreciate in value ngamanye njengoba liyabe lingekho liyabe lingatholakali esikhathini esiningi.
Lo ke ngumnumzana Masimba kuJera ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe lapho ke limuzwe ixoxa ecingweni lo sithandekile Mhlanga weStudio 7. Kulive Talk lamhlanje sikhangela ukuphumeya kuhlelo lokubalwa kwabantu elizweni olwe-census oluveze ukubana ezigabeni zemandebeleni kulabantu abalutshwana ukwedlula ezinye izigaba zonke zelizwe. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kufe abantu abayisithupha kwele Libya kwalimala abambalwa kakubi namhlanje engozini yokudubuka kwetanka ebelithwele amafutha ezimota lalumatha umlilo ngenhla ngokuya ngentshonalanga yelizwe. Imbangela yokudubuka lokhu isadingisiswa ngoba Lezi phathamandla zezempilakase ezethule lombiko zithi lazo kazikabikwazi. Omunye wabancintisa kukhetho esikhundleni sokudinga umongameli welizwe kweleKenya, uWilliam Ruto, ubikwa eqinisa umkhankaso wakhe wokudinga usekelo esiqintini eseKirinyaga County esigabeni eseMount Kenya ngaphambilini kokhetho oluzayo. IMount Kenya yindawo ebikwa ihlonitshwa kakhulu kwezamasiko abohlobo lwesiKikuyu abayibo abayisilinganiso esikhulu sabantu kweleKenya. Isithunywa isikhulu senhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba i-United Nations Special Representative esikhangele umumo kweleSomalia sihlangene lomongameli wesigaba se-Southwest u-Abdulaziz Hassan Mohamed edolobheni eleBadoya ngesonto. Lolu luhambo lwakhe lwesithathu ukwethekela lelo lizwe phakathi kwenyanga eyodwa. Izigidi lezigidi zabantu emhlabeni jikelele babikwa bephila lemihlobo etshiyeneyo yomkhuhlane we-hepatitis, ikakhulu i-hepatitis B le-C. Isilinganiso sokungamashumi athoba mnembili ekhulwini, 90% sabantu abale-viral hepatitis babikwa bephila laso bengazi lokuba kwazi ukuthi balalesi sifo. Intethelezindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Umkhuhlane we-hepatitis uhlasela kakhulu isibindi emzimbeni womuntu. Ubangelwa ligciwane elevirus elithi nxa lihlasele isibindi kaninginengi sibe sesivuvuka. Udokotela Lindwa Nyathi uthi lesi sifo sikumihlobo ethile ekhoqela i-hepatitis A, B, C, D le-hepatitis E. Yena-ke uchasisa kabanzi okubangela lo mkhuhlane.
Alcohol consumption, sharing of items with an infected person such as razor blades, needle, and even toothbrush.
Ilakho ukubangelwa ngokusebenziselana impahla ezifana lenaliti, amareza, lama-toothbrush.
Uthi phakathi kwemihlobo emihlanu le e-hepatitis, imihlobo ye-A, B le-C iyo evame ukutholakala kaninginengi, njalo kumele abantu beqakathekise ukuzivikela.
Avoiding having multiple sexual partners. In the pregnant mothers, vaccination against hepatitis B is important to prevent.
Omama abazithweleyo kufanele bahlatshwe injekiseni yokuvikela.
Osakhulayo uPrite Shoniwa wenhlanganiso yePolite Africa uthi basebenzelana nabatsha bexwayisana ngengozi yezidakamizwa.
An area yokuthi if you ask most young people abatonyasoziwa ukuthi how is that disease spread.
Ungabuza abatsha abaningi ngehepatitis B lulutshwana lolo lwazi.
Okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Hemophilia Association umnumzana Elliot Chintembo uthi bayajabula ukuba abakabi lodubo kulesi sifo ngoba besebenzisa imithi engelaso ethiwa i-hepatitis free noma bexwayisana lapha lalaphaya lamalunga abo. Inhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele, World Health Organization, ithi ukusabalaliswa kolwazi kuqakathekile kakhulu, njalo ukuhlolwa lokwelatshwa kwabantu abalelisi sifo kube seduzane lozulu emhlabeni jikelele. Eyinye yengcwethi kwezentuthuko yenotho uDokotela Prosper Chitambara uthi usekelo lwemali emsebenzini yezempilakahle eZimbabwe lokhe lungakafiki kusimo esidingakalayo.
Of course there's been a slight improvement in terms of allocation, but in terms of actual spending we are way below regional benchmarks.
Ukusetshenziswa kwemali le lokhe kukulutshwane silinganisa lamanye amazwe.
Abe World Health Organization bathi abantu abafika kuzigidi eziphezu kwamakhulu amathathu lengxenye 354 million baphila lalesi sifo se-hepatitis B le-C, njalo isilinganiso sokutshiya ngalolunye ekhulwini 90% bengananzeleli ukuthi balaso sona sibulala abantu abafika kunkulungwane ezintathu 3,000 suku zonke emhlabeni jikelele. Lo mhlobo uphinde udale izifo ezifana lesifo sesibindi lemvunguzane yesibindi. Inhlolisiso eyenziwa ngomnyaka ka-1997 yaveza ukuba isilinganiso sokwedlula isikhombisa lengxenye 7.7 yabantu babetshengisela ukuba lesimo se-hepatitis kuhlobo lwe-hepatitis C, kanti isilinganiso sokuphezu kwe-10 ekhulwini 14.1% betshengisela ukuba le-hepatitis B. LeZimbabwe lithi liphakathi komsebenzi wokuthuthukisa ezempilakahle lokufuna ukwakha izibhedlela ezedlula ezingama-30 kuzabelo leziqinti elizweni. Amazwe omhlaba ananza ilanga ele-World Hepatitis Day mhlaka-28 Ntulikazi minyaka yonke. Lonyaka leli langa linanzwe phansi kwendikima ekhuthaza ukuthi imisebenzi yokuhlolwa lokwelatsha ibe seduzane lozulu, ethi bringing hepatitis care closer to you. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Izakamizi zelokitshini lesizinda koBulawayo zimanyene zavalisa ibhawa ebilithiwa limemethekisa ubudlwangudlwangu kuleli lokitshi elithiwa yimigalo. Ngemva kwemizamo yokudinga uncedo emapholiseni kusehlula, izakamizi zilobe incwadi yezikhalazo ipetition esayinwe ngabantu abaningi yasiwa kuziphathamandla zamapholisa lezikahulumende ukuze kumiswe ukuthengiswa kotshwala kulindawo yona evele imele ithengise inyama kuphela. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lesinye sezakhamizi sezizinda, uMnumzana Ray Phiri.
Indawo leyo okuthiwa imigalo, indawo leyo ebise kokoRichard, endaweni okuthiwa kokoRichard Complex. Lapho kule kwangumashopshop okuninginengi, barenta khonapho. Laba bemigalo ibude bengabanikazi bebhutsha leyo. Ibhutsha leyo ngiyathemba ibisemthethweni. Kodwa ngapha kuBeckard, emuva kwebhutsha le, bekuthengiswa utshwala, kuthengiswa zonke izidaka eziyaziwa lezi. Into ethi ibuhlungu kakhulu ngendawo leyo ukuthi indawo leyo ibingela age limit. Ububona abantwana from as little as obo grade 6 begcwala khona. Abantwana abangamantombaza uzobona lokho form 4 lokho kukhona lapha, ikakhulu obo form 4 laba ama local form 4 khona lapha khona phe benhlati bebegcwala khona apho. Indawo le bekuyindawo edingcwelile kakhulu.
Kahle kahle kuyini kade kuthengiswa lapha njengoba sisizwa kuthiwa yibutcher ibithengisa lotshwala obunjani?
Lapha amantu bekungena indawo ingena order njalo kuthi ngeva kwesikhathi abantu besizinda baya reporta emapolisi, kodwa amapolisi amanxa ebuya lapha ebengabantu abaxoxisana layo babalo kungela into abayenzayo. Bephuma lapha ebusha sebethwela amaphepha abhekile izinyama lapha kwabasobala ukuthi khona no sebedizile besithi nxa kuwa reporta bephongubuya bebuyele ngeva kwesikhashana enough before even 30 minutes sokuvula iradio sokutshaya iradio. Hawu abantu bacenze bebona ukuthi hayi lapha kulokudizwa nokuthize. Bayafika kumphathi we-station, i-police station. Hayi, lakwakuzange kwanceda ngalutho. Laye umphathi station akula nto ayenzileyo, lakutshengisa ukuthi laye ebengumuntu wedwa edizwa. Abantu basesithi hayi thina sezisadinwa ngokuthi silungisise indawo yethu, ngoba indawo le indawo engcwelileyo, indawo evumela abantu abancane ukuthi bezonatha utshwala belala khonapho. Indawo le bekungose ukuthi bekunatha utshwala kuphela. Indawo le ungabantwana kuloku kobuKristu okwa-grade 6 njengoba ngitshilo bekusoku ngena uhamba-hamba labadala emacansini lapha, imikhuhlane sisibanengi. Le chabalala clinic isirekoda i-high level ema-transmission diseases especially from this particular place esisizinda ngenxa yokuthi abantwana as little as grade 6 behamba labokhulu obokhulu abama-50s laba-60s bebengakhethi. Labo bokhulu bangikhona bebengelahloni ubona bebuya bezomelela kungabantwana konoku okuncane, kambe shwashwa ungukhulu uzohamba lomzukulu wakho asokuhlola lo na ikuzulu ngasani. So kuthe sokwehlula into zamapolisa lezi izakhamuzi zaqonda kona ngale ukhomishina zabhala ipetition yasayinwa ngama residents esizinda through i-resident association. Bayihambisa khona ngale e-police station ukhomishina, bakhopha from commissioner to resident minister to the minister himself. Bazobhala bathi khona nxa ungasezokulungisisa kwinto lokho kwemigalo ngoba khangelanini kho sisi ivuliwe imigalo. So labantu abaningi beloko bebulawe kusuke bevela khona apho emigalo. kancane ngaseze lungisise indaba le kuyivala thina sizayivala sizathatha umthetho sifake ezandleni zethu kwakuyiwonini yabantu besizinda lani liyakwazi ukuthi isizinda indawo eyabantu abathuleyo kodwa ungabaqala abantu besizinda bakwenzela amanga sivile bayaziwa kubulawa yonke bayaziwa iZimbabwe yonke bese baziwa ngumpresident Mugabe bonaba abantu bathulele ngabantu abapeace loving ngabantu abathanda ukuxoxa njalo ngabantu abadangerous akuzange wathatha isikhathi esithi ngoba ababesebefaka iwonini ukuthi khona lingayekela ukuthi lilungisise indaba le ngoba sisayifikisa emapholiseni sisayifaka emthethweni sisayifaka izinto lezi zandleni zethu hawu akuthatha ngesikhathi undoda lo migalo wahle wa-odwa ukuthi evale wahle wa-odwa ukuthi khona echike ukuthengisa utshwala njalo ngoba ngala license yokuthengisa utshwala indawo le ngikhuluma kanje siyavalwa.
Abesifazane beZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi isehlakalo sokudlwengula kwabesifazane abayisitshiyagalombili isikhathi sinye ngolesine eJohannesburg kwele South Africa sekubatshiye belovalo olukhulu. Amapholisa athi ixoku labalingisi abagoqela abesilisa abalishumi labayisifazane abalishumi lambili bebethwebula umdlalo wokulingisa kumabonakude endaweni elemigodi yegolide engasasebenziyo eKrugersdorp eJohannesburg. Kungalinde muntu kuqhamuke ixhuku labesilisa abedlula ishumi lathi umuntu wonke akalale phansi ladlwengula abesifazane abayisitshiyagalombili. Phakathi kwabesifazane laba oyedwa uleminyaka elishumi lasitshiyagalolunye 19 udlwengulwe ngabesilisa abalishumi betshintshana. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Lesi sehlakalo sokudlengulwa kwabesifazana bakwele South Africa abayisiyagalombili sesilethe ukuthukuthela kakhulu elizweni jikelele saphinda saletha ukwesaba okukhulu kwabesifazane abanenge. Owesifazane weZimbabwe uNkosazana Magugu Khumalo okhokela inhlanganiso yeGugu Round Genocide Survivors for Justice uthi sekusesabisa ukuhamba emigwaqweni njengoba lesi kungayisiso sehlakalo sakuqala sokudlomulwa kwabesifazana okushwaqisa inwele.
Sesesaba nokuphuma emakhaya ethu sihamba nje estradeni ngoba sesaba ukuthi uzohlangana nomdlwenguli. Sinabantwana, abantwana bamantombazana. Impilo zabo nje zisengcupheni, isafety yabo ayikho guaranteed. Unokholwa nokuthemba ukuthi amaphoyisa azobabopha laba abantu nje lebabaphi izijeziso ezinkulu kakhulu ngoba umdlwenguli akabheki nokuthi umuntu uvelaphi.
Omunye wesifazane weZimbabwe unkosikazi Mesimvundla uthi kuyadingeka ukuthi uhulumende aluthathele amanyathelo udaba lokudlwengulwa kwabesifazane kwele South Africa ngoba akusekho wesifazane ophephileyo.
It's high time wonke umuntu okumele sibambane khona singakhangela ukuthi ungumhlobo bani, singakhangela ukuthi ubuya kuphi, sithathe ubuzwe siwubeke eceleni sibambaneni against this crime, silwisane lobugebengu obukhona ngoba ihlasimulisa umzimba kakhulu into eyenzakeleyo.
Isizalo seZimbabwe umnumzana Mlungisi Tshabalala uthi sekuyisikhathi sokuthi abesilisa bahlale phansi bakhuzane ngoba kungathi ukudlwengula lokhu sekwedlulise amalawulo. Umongameli Cyril Ramaphosa laye uveze intukuthelo enkulu ngalesi senzo wathi ufuna bonke abenze lokhu bebanjiwe baphoselwe ejele.
Mayulu bafowethu asihlonipheni abantu bengomama abesifazane ngoba kuyinzala abantu. Umuntu akathi ma eseswele okokwenza empilweni engadlaleli ebantwini besimama. Siyacela mpela ukuthi kuzanywe mpela ezinye indlela zokuthi kusitotshwe laba bantu abakwenzayo.
Umphathi ntambo gatsha lomapholisa umnumzana Bhekicele uthi amapholisa asexwayisisa ngalolu daba ikakhulu ngoba kukhanya abadlwenguli laba ngotyekeja
abasilugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah.
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa